Ini ndini jonga kande mili nchiti ene msore na uza nasi chipiri nyamavuvu 9, 2016. Zimbabwe nasi ya cherecheza zuvare mauto Red Defense Forces Day. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe vachirumbidza mauto nebasara ari kuita zvikuru kumasangana akaita se United Nations. Vechidiki vezano PF mudunhu remashonaland West vanopinda nechisimba papurazi remunyori mukuru weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda. Murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara vanosvitsa mwedzi gumi nemunomwe vatsakatika mushure mekupambwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eRio 2016 Olympics kuBrazil, uko vatambi veZimbabwe vari kukwikwidza mumitambo yakasiyana-siyana. Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection nhasi na 8:30 PM tiri kutarisa pamusoro pemashoko evamwe vakuru muhurumende ekushoropodza kushandiswa kwemadandemutande nedzinhare mbozha uye zvazvinoreva kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.